Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2017. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanonzi vasiya basa. Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana mubhajeti regore ra2018 iri kutambirwa zvakasiyana-siyana nevanhu munyika. Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana pachitariswa zvakanangana nevechidiki munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanonzi vadzivisa mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa danho ravo rekusiya basa ravanga vachiita kuZEC. Nyaya iyi tichakupai munguva inotevera patichange taipuhwa naThomas Chiripasi. Mapata anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aramba kutambira bhajeti rehurumende ra2018 achiti harina zvarinogadzirisa munyika uye ZANPF iri kubata vanhu kumeso. MDC Alliance yatiwo nhengo dzayo dzeparamende hadzisi kuzotsigira bhajeti iri parichaiswa muparamende kuti ritambirwe. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanove zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvewaro hweupfumi hwenyika muAlliance vati havaoni hurumende yeZANUPF ichitevedza zvayakataura mubhajeti iro rakaturwa nezuro. Vabiti vatiwo hurumende iyi ihurumende isiri pamutemo, uye chinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambire mberi kutanga kuumba hurumende iri pamutemo nekuita sarudzo dzakachena.
Saka tichiri kuti isu veMDC Alliance ngatigadzire nyaya yelegitimacy, ngatigadzire nyaya yefree and fair elections, ngatigadzire nyaya yepolitical institutional reform, ngatigadzire nyaya yeeconomic.
Vabiti vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa haikwanisi kuronga upfumi vachiti kunyange hazvo ichitarisira kuwana madhora mabhiriyoni mashanu nechidimbu iri kuronga kushandisa mari ingangosvika mabhiriyoni matanhatu. Vati havaoni hurumende ichiunganidza mari yainotarisira kuwana, asi vanoziva kuti ichatoshandisa mari yakawanda kudarika mari yainotarisira kushandisa. Vabiti vatiwo urongwa hwekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende hwakaita sekudzinga mayouth officers basa hushandi nekuti pane vashandi vakawanda nda zvikuru vehurumende vasina mabasa vanoita vanofanira kubviswa pabasa kana kuti maghost workers.
So pane nyaya yekuti zvonzi vanhu ngavaregedze mabasa vane 65, asi tiri kuti imi vana chinamba vacho maane ma70 years, ngati vana Munangagwa maane ma75 years. So kana tiri kuregedzesa vanhu mabasa ngatiregedzesei harahwa dzese dziri 65 years and above. Number 2, tiri kutorereko mayouth officer 3,000 yeti tine maghost workers 200,000, ngativabvisei tese.
Vabiti vati MDC Alliance ine urongwa hwakanaka chose hwekumutsiridza upfumi hwakaita sekurega kushandisa mari yemabond notes pamwe nekuti nyika ishandise maranzi ekusouth Africa.
Tiri kuti ngatitei financial sector reform, hakuna mari mumabhengi, vanhu vari kurara mumabhengi, mapensheni yehana mari. So tiri kuti ngatibvisei chipuka chegreeni chinonzi bond notes tochienda kusouth Africa kwatinonojoina rand monetary union tochingoshandisa ranzi zvakangodaro daro.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa zvakare vachimirira kuwadzana East vati nhengo dzese dzeparamende hadzifaniri kutsigira bhajeti iri sezvo risina zvarinobatsira munyika. Vanotiwo havatsigiri nyaya yegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti mauto apindire munyaya dzeupfumi.
Zvatiri kuona zvokuti masoja ndo akuita kunge mapurisa, izvozvo hazvitarisiri uye hazvina kunaka. Nebasa ratiri kuona kunyanya kumabhodha ngakuve nemapurisa. Kana mava kuti mapurisa atadza basa, ngatitsvage mamwe mapurisa anogona basa, kwete kuti tibve tava kuda kutsidza mapurisa tozoita nemasoja. Kuita kunge hurumende isingabatsiri yokutoona kuti maoko hachagoni kudya sadza, toda kunodya nemakumbo.
Bhajeti iri rinofanira kupasiswa neparamende risati raendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine kuti rishandiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano pamwe nekurerwa zvakanaka kwevana mubudget regore ra 2018 iri kutambirwa zvakasiyana siyana munyika, asi vamwe vazhinji vari kunyunyuta vachiti mari iyi ishoma zvikuru. Patricia Mudadiwa anotipa nyaya inotevera.
Bazi riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere madhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebudget. Kunyange hazvo mari yawedzera kubva pamamiriyoni mazana maviri nemakumi masere akapiwa bazi iri gore rino, sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti mari ishoma zvikuru kana pakatariswa zvinodiwa mubazi iri. Munyori musangano reZADA Dr. Evans Mastara vati mari yaiswa kubazi rezveutano iri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva kubhajeti renyika yose sezvakabvumiranwa kuAbuja.
Tinoda kutenda budget neano finance ministry nokuwedzera kwavaita mari kuallocation yehealth kubva ku 280 million last year kuenda ku 408 million gore ra 2017. Zvakadaro asi mari iyoyi tinoona kuti hainyatsokwana tichitarisa kuti health sector yedu yange yari kumashure zvakadii. Kuti kana tichitarisa nenyaya dzeAbuja Green Initiative, iyi mari yatapuwa gore rino iri inongoita 8%, inova iyo hafu ye15% inotaurwa neAbuja Green Initiative.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirirwa naVamogeni Tsvangirai muparamende uye vari mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vatiwo vanga vaine tarisiro yekuti chibvumirano chakaitwa kuAbuja chichasadzikiswa mubhajeti regore rinouya iri.
Taitarisirawo kuti Ministry of Health yafanirwa kupuwa 15% yakanyirwa paAbuja Declaration.
Vachitaura bhajeti risati raitwa, gurukota mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. David Parenyatwa vakaudza Studio 7 kuti vanoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora kuitira kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Inosvika $1.1 billion pagore. Ndinoziva angu kuti haizoonekwa iyoyo, but ndozvo ndichikutaura kuti tinakise zvinhu toda $1.1 billion US dollars.
Asi sachigaro wedare ramadzishe Mambo Fortune Charumbira vati vanogutsikana nemari yapiwa kubazi rezveutano. Vacharumbira vati mamwe mapazi mana apiwa mari yakawanda kudarika yeutano, akakosha kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Saka urongwa hwose kuhealth kunumber 5 ka zvinhu zvinenjeri chaizvo, hapana number 5 health kuo zviri kumusoro kwehealth. Zvodikanwa kuti health yacho ivepo kurova kuti kudei kufunda kuda kuti munhu vabaziva kuti chichinokonzera korera, chichinokonzera chino typhoid, toti makafunda ka. Saka mukangoda kuti kupa vanhu mapirizi vanoda kufunda korera haipeni.
Bazi reutano rakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira vashandi vashoma, kuparara kwezvipatara, kushayikwa kwemishonga nemishina yechimanje manje inoongorora zvirwere, uye mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana kuchitariswa zvakanangana nevechidiki munyika. Asi vamwewo vanoti havagutsikane vachitiwo hurumende ine tsika yekutaura zvinhu zvaisingaite. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vechidiki uyo angozvidoma nezita rekuti Ropa anove mudzidzi ati akafara nematanho akataurwa navaChinamasa ekuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kusanganisira kumiswa kwemayouth officers basa. Ropa ati akafadzwawo nenyaya yekuti vaChinamasa vakabuda pachena vachitaura kukosha kwezvikoro zvinodzidzisa mabasa emaoko kana kuti vocational colleges sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa. Asi anoti anoshishikana nekusabuda pachena kwavaChinamasa panyaya yerubatsiro runopiwa vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro.
Vajinja wa kukwansa kwende ramberi nezizo after O level ne A level ne kuda kwe mari. Saka VTC haya anogona kubatira mayuta akawanda kutawani mabasa emaoko avanga shiitire. Asi pasina kunyanyo ndi jekera. Imini say university student ndiri under tertiary education. Chii chaitwa for my students at my university in Zimbabwe. Dai vapa atarisisa, vapa ongorora.
Mumoyole chidiki, muzvare musaswanda, vati vanotambira urongwa hwakaturwa navachinamasa nemufaro, asi vati hurumende inofanirwa kuve neurongwa hwakajeka, hwekubatsira vechidiki vanoda kuita zvemabhizimisi, kuti vawane rubatsiro urwu, kusingatariswe kuti munhu abuda mumba mani.
Kufara zvikuru neNational Budget yakaunonzwa neshure, especially nyaya yekukatiwa kumakosi, asi chakanyanya ndifadza nyaya yefunding yemavocational schools. Kukosi wa jinji mai tatakanyira mfumfu wa mwakanyira wa mfum 6 asita sisina ya mario kutisirambe tichende rambiri satata ngugaro mrodi ni mudzimba.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosilati moyo vanoti nyaya kudzingwa kwema youth officer inyaya yakanaka zvikuru sezvo veruzhinji vaigara vachitsutsumwa kuti vanhu vavai vasina basa ravanoita kunze kwekushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vati vanoimba kuti urongwa hwavachinamasa haungogumira pakutaura chete.
Inyaya yakanaka zvikuru nokuti inyaya yatakagara tichitaura isusu sezvisarikana seruzhinji rweZimbabwe kana masanga akazvimirira chiti no imwe expense on the burden yangasvikwa mataxpayers nehurumende yavamugabe yanga isiri necessary saka move iyo yakanaka.
Mutauriri webato rezapu varivo mumwe wevechidiki vaipitule Maposa vatsinirawo zvimwe chete vachiti hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubvisa vamwe vanhu vanohora mari vachinzi vashandi vehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Tagara tichingotaura kuti vanhu ava vana basa ravari kuita except kuti vachisidzire vanhu kunyanya nenguva yemaelections. Saka idanho rakanaka ratorwa nehurumende kuti vavamise basa sezvo vagara vanga vasina zvavo zvavanga vachiita.
Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDCT vaBrian Dube vati maonero avo ndeyekuti kubviswa kwema youth officers kune chekuita nemakakatano ari mubato reZANU-PF vachitiwo hurumende yeZANU-PF inofanirwa kudzidza kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji kwete zvekuti iyo ikwanise kuramba iri muutongi.
Ndongoona sekuti chikonzero chavabvisigwa ndechekuti vazhinji vacho vemayouth service vanga vari maG40 ndozvavabvisigwa kwete nyaya yekuti vari kubvisigwa kuti zvine expenditure nokuti vanga vagara vasingambofaniri kuvapo kubva pekutanga.
Vadhuve vashorawo nyaya yekuti mauto nemapurisa ndemamwe mapazi akanzi achapiwa mari yakawanda kudarika mamwe vachiti havaone chikonzero chekuita izvi sezvo nyika iri murunyararo. Muurongwa hwavakatura nezuro vachinamasa vakakoshesa kuti hurumende haifanirwe kushandisa mari yakawanda vakataurawo kuti nzendo dzekubuda kunze kwenyika dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende dzichave shoma sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Basa rekukokera vanofamba kuti vapinde mudzimotikari nekuvazivisa kwavari kuda kuenda kana kuti chihwindi ibasa rinozivikanwa kuti rinoitwa nevanhurume uye ibasa rechisimba rine utsinye mukati. Asi pane mumwe mudzimai muchinhoi uyo ave nemakore makumi maviri nemaviri achiita basa rechihwindi. Asa Chigoriwa anotiudza nezvemukadzi uyu.
Muzari Joyce Geza, avanozivikanwa zvakanyanya nezvidare madunirirwa rekuti Skokochi kana kuti Sisidhori, vanoti vakatanga basa rechiwindi mushure mekufirwa negotwe ravo muna 1995 uye varambwa nemurume. Muzari Skokochi vanoti pavakatanga vaiwana mari inosvika dhora rimwe chete pazuva, sezvo kurodha motokari imwe chete vaiwana shereni kana masenzi gumi chete.
Chip to eight of 4 cents. I got every 3 cents. I got each bad. I want to see 10 cents. As Kumba, I want to win the money 70 cents and a $15. Can I move that to Motagan? The Kama Motor 10 million and a Mandina doll. I think I'm getting Maria Ching.
Muzari Skokochi avanotanga basa mambakwedza vanoti chiwindi chiri kuvararamisa sezvo vachiwana zvose zvavanoda kubvira pane zvekudya, kupfeka, midziyo pamwe nepfuma.
Ndakukwanisa kurarama, ndakukwanisa kuona zvandirodya ndichiguta, ndakutokwanisa kutenga zvandinoda. Kufamba kwenguva 1997 ndatenga mumba yangu imwe chete, zvandaenda nayo kumusha kwangu kwazvino.
Mumwe windi anoshanda naMuzvari Skokochi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Crispin anoti Muzvari Skokochi vanofadza kushanda navo sezvo vasina nungo. Crispin anoti Muzvari Skokochi vane zvese zvinodikanwa pabasa rechiwindi zvinosanganisira kusanyara, kudavidzira, kudavidzira neizwi riri pamusoro pamwe nekubata vanofamba nerukudzo. Crispin anoti chiwindi hachichabhadhari senguva yakare sezvo motokari nevanokokera vafambi zvawandisa.
Hongu tikafananidza nakudhara zvaibhadhara nokuda kwokuti motokari dzanga dziri shoma, asi parinzvezvi motokari dzawanda. Makutiwo mota dzinongotozvifambirwawo dzinotakurawo vabereki vavo vanongozvitarisa kuti vatora vanokokera vawanda, nokuti kuwanda kwemota ndokuwandawo kwavo.
Mahwindi ari kufarawo kuti mapurisa akabviswa mumigwagwa nemasoja vachiti vaibhadhara mapurisa madhora mashanu pahwindi woga woga kuti vasasungwe nemhosva yekukokera vafambi iyo vanobhadhara mari yemuripo inoita madhora makumi maviri. Muzvari Skokochi ava vave nemukwasha nevaroora vaviri vanoti havatarisire kuenda pamudyandigere sezvo basa ravo richibhadhara nemashandiro anenge achiita munhu. Muzvari Skokochi vanotarisira kupera kwehuori mumigwagwa kana mapurisa adzoka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. Hurumende yeRussia yaisa zvimwe zvinyika mupinyi mukodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Mitemo mitsva yeMurussia inopa bazi rezvemitemo masimba ekupomera masangano enhau semasangano anomirira zvido zvevekunze. Mutemo uyu unopa Russia masimba ekumisa kana kusora zvinoitwa paInternet. Mutauriri webazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Amy Heather Nowet, vanoti Russia yakabvuma kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda uye inofanira kuremekedza chisingo ichi. America yakamboshora mitemo yeRussia inoshandiswa kusora vekunze, iyo inoshandiswa mukumbunyikidza zvinhu zviri pamutemo uye kutadzisa masangano akazvimirira kuita mabasa avo akasununguka. Mutemo wakasainwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin inopa hurumende yeRussia masimba ekumanikidza masangano enhau ekunze anoshandira muRussia kuona nhau dzaanoburitsa senhau dzine zvido zvevekunze uye kumanikidza masangano aya kuti aburitse pachena kwaanowana mari. Mutemo uyu wakaitwa zvechimbi-chimbi mukati memasvondo maviri mushure mekunge America yakonekedzera nepfenyuro yeRussia inoshanda muAmerica yeRT kuti inyorese sekambani yekunze. I might know it, vanoti mitemo ye America ainga enzaniswe neye Russia, nikuti mitemo ye America haipindiri mukubuditswa nekufambiswa kwemashoko, kana kutefenyurwa kwenau, kana kushunguruza masangano ari mu America. Mukuru we United States Broadcasting Board of Governors, wa John Lansing, vanoti masangano enau eku Russia, akaita se RT Nesputnik, akasununguka kushanda pamadiro mu America. Asivanoti masangano enau emu America kusanganisira Voice of America ne Radio Free Europe abvumidzwe kutepfenyura mu Russia. America inokurudzira Russia kuti isashandisa mitemo yayo yekurambidza vatori venhau kuita mabasa avo vakasununguka. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica uye maaerengerwa neni tanonoka wande.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti kunyange hazvo nengo dzaro dzakabudirira muhondo yekushandura zvinhu harisi kuzomirira ipapo sezvo nyika iri kuda zvakawanda kuti ivakike patsva. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hondo yavatarisana nayo sevarwiri verusununguko ndeye kumutsiridza upfumi hwenyika pamwe nekuona kuti munhu wese wemuZimbabwe anosarudza mutungamiri waanoda pasina kumbunyikidzwa sezvaiitwa vanhu pasi peutongi hwavaRobert Mugabe.
Ndinoda kuti ndikuzivise kuti hatisi kugadzirisa musangano weZANU-PF, tiri kugadzirisa kubuda munjanji kwanga kwaita chitima cherusununguko, chitima chehondo yebindu razvino. Ndo chataa tiri kugadziridza. Kana tiri kutaura kudai, tiri kutaura chiri munhu ari kufunga kuti anokwana pakutungamirira chitima ichocho, ingava ZANU-PF kana kuti ingava MDC or any other party. Ruzhinji rwevanhu rwakakosha kudarika chimwe chinhu ndo vakamirirwa nemaworld veterans ivavo. Saka chakutira pari izvino ndechekuti zvinodiwa neruzhinji rwevanhu ndo zvinofanira kutariswa kuti zvionekwe kunzi zvagadziriswa. Semuenzaniso, tiri kuzvinzwa kuti Zimbabwe is on its way kudzokera futi kuti ive member yeCommonwealth, kureva kuti chavanhu vari munzanga yenyika inoti kana matambudziko auya chigona kubatsirwa nevari munharaunda dzedu kana kuti vari manext door edu as a country or as a nation kuti matambudziko atinawo apere.
Vamwe vanoti vamahiya munogona kunge muri kutaura izvozvi nokuti nyika haisati yapinda munguva yesarudzo. Sarudzo ndo dzinonyanyokanganisa ukama hwevana veZimbabwe zvisinei kuti munhu anobva kubato ripi. Munotarisira chii musarudzo dziri kuuya?
Inini ndinofungidzira kuti nyaya iri pasarudziro dziri kuuya, chatinoda kuona chekutanga chakakoshesiswa runyararo. Ndoda kudzokorora nyaya yerunyararo. Kana ndichitaura runyararo, ndinotaura kuti kana iri apolitical party haifani kuva nevanhu mbwende dzisina masoko okutaura kuudza vanhu zvavanomirira nezvavanoita kuti vavhoterwe, uye kuti vanhu veZimbabwe ngavarege kuva mhandu pakati pavo nokuti vasiyana pamafungiro. Mafungiro kana akasiyana, vanhu havafani kurwira izvozvo. It's just a political opinion. Political opinion haifani kucreata enmity pakati pevanhu, asi kuti unofanira kurondedzera zvawakamirira kusvika zvauri kutengesa semutengesi wemadomasi zvatengwa. Kana zvisina kunyatsomira zvakanaka, hazvitengwisi. Saka tiri kukurudzira hurumende yedu kuti igadziridze zvinhu zvakanga zviripo, kuitira kuti zvavanotengesa mapolicies egovernment, mapolicies eparty, ave anoratidza kuti akamiririra vanhu. That's the point.
Chimwe chinochemwa nevana veZimbabwe vamaiya inyaya dzehuori munyika dzavanofunga hondo dzaita kuti upfumi hurambe huri pasi. Imiwo sesangano revakarwa hondo, zvii zvamuri kuitawo kuti hurumende itsvai inyatsotarisa nyaya idzodzo? Nokuti vamwe vanoti yanga iripo vaiitaurira kuti huori hwauraya nyika pasina matanho aitorwa.
Kudai iweyo zvako ungangokanganwiwo, asi unozviziva kana ukatarisa marekodzi ako kuti patava tichinetsa pese tichitaura nyaya yerezhimu yakapfuura, taitaura nyaya yehuori tichiziva kuti ndo yakauraya ekonomi. Kuregererwa kwevanhu vane huori pari iye zvino zvatinoda kuti zviitwe ndezvekuti munhu wese akaita huori must be brought to book.
Avo vaka vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yorwa Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano nekurerwa kwewana kwakanaka mubhajeti regore rinouya iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachiti zvakanaka asi vamwe vachiti ishoma. Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana pachitariswa zvakanangana nevechidiki, asi vamwe vachitizvo bhajeti iri haripani renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva za6 AM na2 PM. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Rachel Choto ndiri muWashington DC. Doksiyai muina ntunga milingomo.